manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 13/2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hapana chachija pamamiriro eurongwa uripo izvozvi nekuti machiremba chataura ndechekuti haana mari dzekuendesa kubasa.
Vana chiremba vopika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa vachiti vachaenda kudare repamusoro-soro.
Iniwo ndingazochema-chema kune muridzi wehomwe kuna Profesa Mutuli kuti onai kuoma kwaita zvinhu uye tatarisirana neChristmas chokwadiwo paChristmas zvodawo kuti zvinhu zvinge zviri nani
vamwe vashandi vehurumende kusanganisira varayiridzi voita hurukuro dzemihoro kutanga mangwana Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanoti mauto nemapurisa ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu muna nyamavhuvhu gore rapera vachasungwa gore rinouya iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vakafano bata chigaro chemunyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vanoti vari kuzokwira kudare repamusoro-soro reSupreme Court vachipikisa mutongo wedare reLabor Court wekuti vadzokere kumabasa. Vanoti pari zvino havasi kuzodzokera kumabasa nekuti havana mari dzekukwirisa mabhazi uye dzekuti vakwanise kurarama nemhuri dzavo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naRechoto weStudio 7.
Danho rakabuda kuLabor Court iroro rekuti machiremba adzokere kubasa nemazama mairi anzera. Hatina kufara naro ende tine urombo kuti kunyange azozvizvo zvakataurwa hapana chachija pamamiriro eurongwa uripo izvozvi nekuti machiremba chataura ndechekuti haana mari dzekuendesa kubasa. Havana chikafu chekudya, havana chekugara kuti vakwanise kunge vari kuenda kubasa. Saka nekungoti kwabva danho rabva kuLabor Court richiti vanachiremba vaende kubasa hazvikwanise kuti vanachiremba vadzokere kubasa nekuti izvozvi chega chinogona kuti vanachiremba vaende kubasa kunge vapiwa mari dzekushandisa dzemakombi dzechikafu nedzerendi ndozvega zvinokwanisa kuti kuti vana chiremba vaende kubasa.
Chiremba zvakada hamuzoonekwe here sevanhu vari kuzvidza mitongo yematare?
Hatisi kuzvidza mitongo yedare ende titori munzira izvozvi kuti tisimudzire nyaya yedu kudare reHigh Court nekuti danho rabva kuLabor Court hatina kufara navo asi takaonawo futi vakati tinokwanisa kunge tichitaudzana neemployer wedu anoyenze yegovernment kuti tinge tichiwirirana kunze kwekoti iyo nzira takaigamushira kuti tichange tichitaurirana kuti tione kuti pane petingakwanise kuwirirana here kuti tidzokere kubasa nekuti semachiremba tirikutodawo kudzokera kubasa hatifare kunge tisiri pabasa.
Mati matora here matanho Dr. Zvakada kuti munge muchitanga kutaura nemushandirwa inova hurumende?
Chishanu takasangana nevanonzi acting permanent secretary yekuministry of health and child care nehealth services board vanova ndivo employer vedu tikambokurukura matatu chayo iyo achitaurawo kuti zvetuda hurumende haikwanisa kuzvibata zvichitaurawo kuti tinge tichikwanisa kudzokera kubasa tinodawo zvakadai vakamboramba vakatsika madziro vachitaura kuti hazvigoneki isu tichitiwo kuti tidzokere kubasa tisina chatinacho hazvigoneki nekuti hatichakwanisi chidoti nacho asi takadzikiswa mbichana pane yatanga takatarisira kati tinotarisira kuti hurumende ikasvika apa inenge yaratidza dokwa dokwa chekuti zveshuwa iri kuda kuti vashandi vayo vadzoki.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vachitaura vari parunare muHarare naReichoto weStudio 7. Atinokwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obdaya Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zvinhu hazvinowo kumira zvakanaka muzvikoro sezvo vamwe varairidzi vari kuti vari kuda kutanga kuramwa mabasa mangwana ukowo vamwe vachiti vanoda kuita nhaurirano nehurumende nenyaya yemihoro mangwana akare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori wesangano reApex Council rinomirira vamwe vashandi vehurumende kusanganisira varairidzi vaDavid Tsatsunga.
Musangano uriko mangwana ndewe National Joint Negotiating Council.
Vashandi vari kuti vari kuda mari pari zvino nemamiriro aita zvino?
Takaudza hurumende kare neposition paper yedu. Ngavangoita zvimwerwa muekonomi medu kuti mari yataikuora muna October gore rapera. 475 yaikurwa nemushando wepasipasi wehurumende. Ngai iyoyo mari iyoyo. Ngai times wene interbank rate yenguva iyoyo. Hatichagoni kutaura zvemafiga. Tiri kutaura nezvekuti mari yavashandi ngairambe ichitenga zvayaitenga gore rapera muna October achiri maUS dollars.
Tiri kunzwa kuti hurumende iri kuda kuti pataurwe nyaya yemabonus. Zviri kufamba sei apa?
Nyaya yemabonus kutaura chokwadi isu hatina nhaurirano dzatinotarisira kuita panyaya yemabonus nokuti mabonus igaroziva. Chinhu chatinongoziva kuti kana mushandi ashanda kubva tichingotangawo kushanda muhurumende nemadzibereki vedu achitanga vachishanda muhurumende taingoziva kuti kana November wasvika vanhu vanowana cheki yechipedi.
Avo vanga vari munyori wesangano reApex Council vaDavid Tsatsunga. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure kuti tinzwewo pamire sangano ravo nenyaya dzenhaurirano dzavari kuti kutehanzuu neriva vachiti vakutotangawo kukanda mapadza pasi.
Kubva mangwana zvichienda mberi varairidzi vatinoshanda navo vari kukanda mapadza pasi vachiti havasi kuzoenda kumabasa kusvikira vapuwa mari inokwana mari iri index neinterbank rate kuti vakwanise kuriritira ivoyo pamwe chete nemhuri dzavo. Saka kutanga musi wemubvuro hakuna achazenge achienda kumabasa.
Kutanga kuratidzira uku hakuzokanganisi here vana vari kunyora bvunzo? Zvinenge zvichifamba sei?
Bvunzo dzevana dziri kutonyanyokanganiswa nekusatambira mari inokwana kuri kuita varairidzi. Varairidzi ava vakaregwa vachiramba vachibata dzidzo dzevana. Tiri kuparadza integrity yeeducation yedu nekuti ivo tiri vanhu vane nzara vane hasha kuti vovape basa rakaita sekugadzirira dzidzo dzevana kutokompromisa mastandards. Saka tiri kutoti kana zvitori nani zvitombomirwa wozonyorwa pasi. Asi kana hurumende ine umwe muonero inenge yakungoitawo umwe munyoresero wainoda asi zvichakukompromisa quality yedzidzo yedu zvinova chinhu chatisingadi.
Pane nhaurirano dziri kuitwa mangwana dzeJoint Negotiating Council idzi. Hamusi kupinda here munhaurirano idzi?
Tine nhoroondo yakakura yekuziva kuti kana pose patinoita yakuda kuratidzira vanodeedza nhaurirano idzodzo dzinove nhaurirano dzisina chinobatika chakambobarwa kubvamo. Tinoona kuti vanenge vangori mukana wekupanana maalawensi, vanenge vangori mukana wekuti vazvimiri havo putugadzika vari pamwe chete. Asi chinangwa chavo chikuru ndechekuti vaite kuti vashandi vafungidzire pane chichabuda vodzokera kumabasa. Ende hakuna nhaurirano dzichada kuitwa. Zviri kuda kuitwa zvozivikanwa kuti masararizi evarairidzi nevamwe vashandi ngaangoindekswa neinterbank rate.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAtuz vaObed Masaraure vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinoreregera, tabatawo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza.
Tiri kutarisira kugara pasi pamwe chete neApex Council vaine NJMC. Ivo ndo vana mazvikokota panyaya ma salaries ema workers. Kubva gore rino richitanga kuna January, president vanga vari kuteerera kuchema chema kwevashandi, kunyanya panyaya yekukwira kwezvinhu neyatinoti purchasing power. Aiwa, purchasing power yanga yadzikira, ende ichakadzikira nekuti zviri kuramba zvichikwira.
Hurumende iri kuitawo sei kuedza kuti ibatsire vashandi?
Tichiteererawo kuchema kunoita vashandi, takaramba tichipa macushioning allowance. Muna July ndiwo matakazopa 50% yesalary yemunhu wega wega. Tichimba tazoti muna August kwakuzoti mushandi palowest worker wemushandi akazowana 1023. Tichida kuti tienderanewo nekukwira kwezvinhu, asi zvakadaro zvinhu zvacho zviri kuramba zvichingokwira. Saka pari zvino tatarisira bonus. Pabonus apa ndipo panogarirwa pasi nana Mrs. Alexander veApex Council pamwe chete na chairman weNJNC. Ivo vachadiscuss. Pakudiscuss apa panozobuda chibvumirano. Ndo chandiri kutarisirawo neni. Kana vabvumirana pafiga, iniwo ndingazochema chema kune muridzi wehomwe, kuna Professor Mthuli, kuti onai kuoma kwaita zvinhu, ende uye tatarisirana neChristmas. Chokwadiwo paChristmas zvodawo kuti zvinhu zvinge zviri nani. Saka ndinovimba pachaitwa chibvumirano.
Gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vari parunare kuGeneva, Switzerland. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Sibusiso Moyo, vanoti mauto nemapurisa ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu muna Nyamavhuvhu gore rapera vairatidzira kusafara kwavo nekunonoka kuburitswa kwezvainge zvabuda musarudzo vachasungwa gore rinouya. VaMoyo vakanyora izvi bepanhau reSpectator rekuAustralia vachikumbira nyika iyi kuti ibatsire Zimbabwe kuti idzoswe mugungano renyika dzaive pasi peutongo hweBritain reCommonwealth. Hatina kukwanisa kubata VaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe akapa uchapupu kukomisheni yaitungamirirwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaKalema Mohlante yakaferefeta nyaya yekupfurwa kwevanhu ava, uye vaivimbovawo mukuru wevadzidzi vamakomborero aruzivishe.
Zvinhu zvakaita sekuti justice igadzirisiwe zvakafanira nekuti masoja akauraya vanhu musawana gasti vasungwe vatongwe nematarezi mhosva. Asi zvinhu zviri kwazvino zvinomirirwa gore rinouya kana zvinomirirwa kuti vatange vadzoswa muCommonwealth. Zvinhu zvekuti munyika yeZimbabwe kana mune rule of law, mutemo chitevedzero, vangadai vakasungwa kare vanhu vari kuCommonwealth ngavasada kuvaita hoarded ransom using nyaya yekusa implementa zvinhu zvakataukwa neCommission of Inquiry yavamahlande yayo, vachiti tangai madzosera muCommonwealth kuti tigoreforma, tangai madzosera muCommonwealth kuti tigotevedzera mutemo, tangai madzosera muCommonwealth kuti tigotevedzera zvinhu, tigotanga kuitawo sehurumende irresponsible.
Hurumende yakambovimbisawo zvakare kuti ichabatsira vanhu vane hama dzakapfurwa dzikashaya kana kukwara pachiitiko ichi. Vanhu havati vabatsirwa here semazivira amunoitawo?
Vanhu havasi kubatsirwa. Ndotori nemwe nyaya yeumwe chisikana chidoko chiri kuprimary chiri kutambura kubhadhara mafiti nekuti baba vake vakaurawa musi waAugust. Vanhu vari kumuchengeta izvezvi vakambozama kuenda kuhurumende vachiti zvakataukwa paCommission of Inquiry yavamusande yakati hurumende ibatsiridze kuona kuti vana vagara zvakanaka uye vaona compensation asi hurumende yakatanga kuvatendai kusocial welfare department of social welfare no department of social welfare kati kuti atiende nyaya idzodzo
avo vaimbova mukuru vevadzidzi musangano reZinasu uye vakapawo uchapupu kumushandi commission vamakomborero haruzivishi vachitaura vari parunare muHarare.
Yo, cool it, babe guy.
We love y'all.
The video.
Yeah.
Hit the pressure.
Now we're shift
here. My Instagram. Yeah,
na father, my sister. Na father, munu wese, my sister. Doro tadira pasita, father, bariba, sita, father, kana my ancestors. Yeah. Wire, wire.
Inini ndinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7.
Iko zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondorega-rega. Ini ndini Mike Hove, nhasi muchirongwa tina vatinotenda dzikiti, nhengo yesangano reZimbabwe Diabetes Association. Vadzikiti, ndino mugamuchirai muchirongwa mukoma zviri kufamba?
Hazviri kufamba, tinotenda nekuti gamuchira zvenyu.
Vadzikiti, kune vanhu vazhinji vasina ruzivo rwakawanda pamusoro pedambudziko rechirwere chediabetes. Titsananguriraiwo zvizere pamusoro pedambudziko iri.
Okay, tichitarisa panhengo dzezvechirwere cheshuga tino izvi ndozviri kunatsotarisirwa kuti vanhu vazhinji havasi kuziya nezvechirwere cheshuga. Zvichitarisirwa izvo kuti pa 69% yevanhu vane chirwere cheshuga havasi kuziva kuti vanacho. Tinoziva kuti tine nhengo 3 dzezvirwere zveshuga zvakasiyana-siyana. Pane inonzi type 1 yekutanga yachona ndeyekuti munhu anenge akazvarwa nayo, saka inobatwa kune avo vari pamazera ari pasi pe20. Yechitwo yachona inokonzerwa nekuti pamwe munhu anga asinganatsodyikapu zvakanaka, so iyoyo inokwanisa kupreventwa kana munhu achinge achidya chikapu zvakanaka achiita maexercises. Kozoti yekupedzisera yachona inowanzoitika ndeyekuti inobatsa kune madzimai ayo anenge aine pamuviri, yekungoti vachingobva kungosununguka kuita vana vavo inobva yatopera zvamushoro.
Mai vangu vane type 2 diabetes, pese pandinongoti ndiri kubata coke vanoti mwana wangu chimbomira. Nyaya yeshuga ndiyo inoita kuti vanhu vave nediabetes here?
Vanhu vanofungira kuti shuga inokonzereswa nekudya zvinhu zvinotapira. Aiwa, isiriyo nyaya yacho. Chirwere cheshuga chinongokonzereswa nekuti pane inonzi pancreas inogadzira inonzi insulin inokwanisa kubreka chikafu, chikafu chaunenge wacho chigokwanisa kushanda mumuviri mako ka inono chibreaker down yochita mapiece mapiece kuita chinenge chida, because miri wedu kuti ufunctione unoda inonzi fuel. Saka fuel yachona inenge inowanika pastarch yatinenge tadya ya. Saka inobva yakwanisa kuita sekubrekwa down ineyaichi insulin, yekuti kana muviri wako akutadza kuiproduce kana kuti muviri wako unogona nguva kuproducea shoma yachona, kana uchiproducea shoma iyo inogona kunzi type 2. So chirwere cheshuga chikonzeresa nekuti kunga zvinotati, asi kana uchinge wazobatwa nechirwere cheshuga hauchatarisirwe kana kuonekwa uchidya chikafu cheshuga, because inobva yakwira nekukurumidza.
Manyatsobata nyaya yemushonga wacho wediabetes, nyaya yeinsulin. Insulin haina kuchipa, inodhura zvikurusa. Vanhu vari kurarama sei nechirwere ichi kuZimbabwe?
Tinopo rutendo rwedu kune yatinoti International Diabetic Federation. Vakasainirana pasi neMinistry of Health yedu, vakasainirana pasi program inonzi Life for a Child. Iri kubatsira vana vakubva pa1 day kusvika pa25 years ndovanokwanisa kupiwa mushonga mahara. Vechikuru kubvawo pa25 semadzidziro atakanoita, tinoda kuti tikwanise kutiona tinokwanisa here kuti vakwanise kutibatsira, sezvo tichiziva kuti muAfrica yose hapana kana nyika 1 inokwanisa kugadzira mushonga. Tinotodependa nekutotenga kunze kwenyika.
Idambudziko guru here munhu kana achiri wechidiki akazvionawo ane diabetes?
Chirwere cheshuga chinooneka kuna sonzi chinotambudza zvakanyanya, zvisinei kuti uri mudoko kana kuti uri mukuru. Zvakafanana inini ndakazobatwa kuti ndava nechirwere cheshuga ndava pagrade 6
tanga sikunazozoti chine ngona nekuonda izvi ndozo zvinhu zvekuti tosasira dore parikuteerera izvezvi vagare vaziziya kuti kana achiona munhu achidzikira weiti yake achionda wozvinongo singarwari kana nechinhu unongo chionda uchioma mukana uchinzoda zvinotsapira uchinzoda mvura spirit uchinzoda kuenda kuchimbuzi spirit kunoita weti saka izvozvo ndozvinhu zvatinotarisira kuti kana uchinge wazviona mhanya uende kunotestwa.
Petai Chirongwa mukoma muchitipa mazwenyu pedzira pamusoro penyaya yatati nayo nhasi muchirongwa.
Ndinomutendai vahove nenguva yamatipa yakanaka. Kune mhuri yeZimbabwe ndinongokukurudzirai kuti ngatisanganei takadyarana dyarana mazinonzi Zimbabwe Diabetic Association tingotarisa kuti kunzvimbo yauri inowanika nechepapi kubva kuna Nagweru kuna Namarondera. Zvichireva izvi kuti musi wa14 November tinenge tine chirongwa chedu chatinenge tiri munzvimbo kugarwe stadium kunzvimbo yeChivhu matinenge tichipatina nekambani inonzi Lions Club. Ngatishandetese zvakanaka tikwanise kutestana tiona kuti zvichakamira papi. Kune avo vane chirwere cheshuga itai zvamakaudzwana nachiremba venyu. Kune avo vasati vanacho ngatiitei zvinhu zvinoita kuti tisazobatwe nacho.
Aiwa takunzwai zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe hanzi musi wa14 November ngatisanganei kugarwe stadium kuChivhu navatinotenda dzikiti. Vadzikiti tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa nhasi mukoma.
Tinotenda pamuri vahove.
Mhuri yeZimbabwe, mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tangatina vatinotenda dzikiti. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram at BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa The Connection apo tichange tichienderera mberi tichikurukura nyaya dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, bye bye.
Aiwa tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Vamwe vanoti ngirozi, vamwe vachiti vangere, vamwevo vachiti vatumwa. Nhasi tina Pastor Fortunate Hove kuti vatiudze pamusoro pengirozi kana kuti vatumwa. Chii chinonzi ngirozi?
Vatumwa zvisikwa zvaMwari zvakasikira kuita basa rake rokumushumira nokutumwa kuita mabasa akawanda wanda. Ndosaka achinzi vatumwa. Kumabasa acho ari ekukazhinji, ekuunza mashoko kwatiri, angava eyambiro, angava ekukurudzira, angava ekubatsira kumugwara rekurarama, angava ematongerwo enyika. Vatumwa ndobasa ravo.
Tinoona mifananidzo yevatumwa vari vanhu vechikadzi vane mapapiro vakapfeka zvinhu zvichena. Vatumwa vanoonekwa here mazuva ano?
Vanoonekwa kanokuti kana tikatotarisa Bhaibheri tinoona vatumwa vachiita mabasa akasiyana siyana. Pamwe vachiuya kuzorunzira vanhu kuti itai so, gadzirisai makadai, nokuti Mwari unenge achida kuti isusu savanhu vake tigare tiri vanhu vakakwaniswa kana kuti vanozadzisa zvaakatisikira. Asi tinenge tichitaira dzimwe nguva kana kusaziva kuti toita sei, vatumwa vanouya vachibatsira. Asi even kunyanya muupenyu hwedu tinogona kusangana zvakare navatumwa sezvinotaurwa neBhaibheri, vachiunza nhau dzakanaka kana kuunza nhau dzinorwadza kana tadarika mirayiro yaMwari.
Saka haisiri nyaya yekuti vatumwa vanhu vatinosangana navo tichivaona vane mapapiro vachibhururuka, vanenge vachingova vanhu vakaita sesu here?
Zvamapapiro ndizvozvo, vakadosiyana. Asi dzimweni dzenguva vanogona kusvika vasina mapapiro, nokuti haidzisi nguva dzose dzavanoonekwa vaine mapapiro.
Vatumwa vanooneka sei? Tingaziva sei kuti apa pashanda mutumwa?
Nokuonekwa nokuvaona vachitaura kana kuuya panzvimbo, uye kana kuuya kuhopedza vanhu. Isu tinofunga kuti kana munhu akaita zvakanaka munonzwa vanhu vachipa, iwe waitota mutumwa chaiye. kana kuita zvakarura monza uringirosi chaiyo nokuti vanenge vachiedza kuti tsanangura kuti udzamu hweupenyu hwevatumwa kuti dzimwe dzenguva havangoonekioneki asi vanouya vachizobatsira munhu kuti aite munhu wakanaka
kuzoti munhu asangane nemutumwa zvinenge zvaita sei uye mutumwa wacho anenge abva kupi
ipapo regedzai ndijekese nokuti kuna vatumwa vamwari kuna vatumwa vakadonha kudenga vanonzi najesu ndakaona satani achidonha semheni kubva kudenga saka vavapo vatumwa vatinoti madhimoni vaiva vatumwa vamwari kare vakamumukira kwozoti vakasara vachishumira tinonzwa vachirwa hondo vachitungamirwa nemutumwa mukuru ainzi Michael unonzi mutumwa mukuru wokudenga unonzi wakarwa akarwisana nasatani satani apindwavo nomweya wokumukira achida kutora chigaro chamwari zvino mwari haana kumubvumira sechisikwa asi kwakaita hondo hondo yakaitika iyo satani wakabva akandirwa panyika asi wakadonha semheni zvino haana kuuya nenzira inouya nawe munhu wose panyika saka haana kuuya mune zvakanaka asi yaiva ngirozi yerumbidzo anotonzi Ruciferi hanyenya yamangwanani zvichireva kuti wanga ane kumwe kubwinya kwanga kwakaiswa paari saka kana tichitaura nezvokuti ngirozi tino zvikwata zviviri ngirozi dzakadonha nengirozi dziri kushandira mwari
tingatarisira vatumwa muupenyu hwedu here
murutendo rwedu uye kana mwari vazvironga saizvozvo tinogona kuona vatumwa vachiuya muupenyu hwedu kana vatumwa namwari dzimwe nguva kutirwira patsaona dzemumigwagwa idzodzidzi unonzwa vanhu vachitaura kuti aiwa pane vanhu vaya vakandisimudza inini ndakambosangana navo asi kwete kakawanda
ndinovimba kuti manzwisisa pamusoro pengirozi sekutaurirwa kwataita napasta Hove ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro ndichivimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru kuna Tanonoka Wande uye tinopawo kutenda kukuru kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa pachirongwa chedu Jesu isimba rangu. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarova Tail 1 2 kwa 1. Capes United 3 Wange 1. Bulawayo Chiefs 2 Triangle 0. Manika Diamonds 1 ZPC Kariba 0. Kuchiti Chapungu yaita Mangange 1 kwa 1 ne Herentals. Nako kambo mai kubva kuna Toki Vibes tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvongovaida yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare vana chiremba vopika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa kunyange zvazvo dare relabor court rakati vadzokere kumabasa Vamwe vashandi vehurumende kusanganisira varairidzi voita hurukuro yemihoro kutanga mangwana asi vamwe vavo vachiramwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Tube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.